Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 26/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashanu emvura eCyclone Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapihwa mwedzi mipfimbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January Disease. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020 nenyaya yemari dzavari kutsambiriswa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti pane musangano mukuru uchaitwa munandira wekubvumirana gwara rekutora panovhurwa zvikoro vachadzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Tabata Dr. Joe kuti tunzwe zvizhinji.
Tino musangano mukuru unobva musowa 3 kusvika musowa 5 weNational Congress. Musangano uyu chimwe chinangwa chawo ndechokuti uchadiscussa kuti tonanga kupisa varayiridzi sezvo zvinhu zvakaoma. Asi chiri kubuda tisatasvika hedu kuCongress ndechokuti zvinenge zvicharamba kana zvichingakona n'anga murahwo achida, nokuti mari dzinotambirwa navarayiridzi dzinobva pa700 kusvika 815 zvichiincluda transport nehousing allowance. Uku zvikoro zvakakwidza zvakawanda maboarding schools ese government nemachurch schools nemari iyo inosvika 7000 imwe inotosvika ku10.5000. Saka zviri kungotaurika kuvarayiridzi ndekekuti hazvigoni kuti murayiridzi ave nechidokwa dokwa chokudzidzisa vana vavamwe vake vasingakwanisi kuenda kuboarding. Varayiridzi varingotaura kuti fizi dzikwire dzomuzvikoro kusvika muma10,000 iyo mari inobhadharwa varayiridzi iri 800. Ndo yaingonzi kana kuri kuchikoro kuchiri kuprimary yainzi itikandi.
Saka munoda kudii nenyaya iyi sevarayiridzi?
Zviri kungotaura varayiridzi ndokuti hongu maparlamentarians avakuzivawo nemhaka yemapetition atakaita kuparlamendi vakuziva dambudziko ririko. Asi madiscussion ari kuita anokunyanya kusimbirira kune zvimwe zvinopa kuti vana vatadze kudzidza zvakanaka zvichisiya murayiridzi, nokuti kune zvinhu zvina zvinopa kuti education iite zvakanaka.
Ndezvipi zvinhu izvi Dr. Joe?
Chokutanga varayiridzi, chechipiri vana vechikoro, chetatu ndeanonzi pachirungu ma-learning and teaching resources, chechifour ndezvinonzi infrastructure kana zvivakwa pokudzidzira vana.
Mataura pamusoro pemusangano wenyu mwedzi unouya, sevarayiridzi, sevabereki, chii chinofanira kutarisirwa kubuda mumusangano uyu?
Musangano yokuti toenda kupi, asi already tafana taudza maparlamentarians, tafana taudza government zvekare kuti kana tisina kudzokera painterbank rate hationi zvikoro zvikwanisa kunge zvichienda mberi mugore rinouya iro. Iku kungava kurota kufunga kuti varayiridzi ndo vangakwanisa kuramba vachienda kubasa iyo mari yokuenda kubasa isingakwani.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Asi vachitaura ne Studio 7 gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Blessing Zulu we Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Vakamirira Public Service Commission ne Apex Council yevashandi vachasangana zvakare and tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabwe ngatitaurirei. Let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderedzeri. Ndofunga ndozvichaitika muna January. Hapazoiti madisruptions.
Asi zviri kudiwa nevashandi vakawanda zvekuti vabhadharwe nemari yekuamerica izvi zvino kunetsa.
Iyoyo inotinetsei. Hatingati senyika toisa gumbo toita one step forward then tobva taita two steps backward. Ndo dzimwe nyaya dzandinoudza vashandi kuti dai tataurirana palevel yekuti tiwane masolutions anoita kuti timire senyika, anoita kuti ikonomi yedu isimbe. Pane maprograms akatangiwa neministry negovernment anoitwa neministry of finance anoita kuti nyika ichive more productive iko zvino. Bajeti redu re-2020 ndo zvarakatarisana nazvo. Saka paakuda support yemuZimbabwean wose ane rudo nenyika yake kuti tishande pamwe chete, tirambe tichienda mberi pane kuti tidzokere kumashure. Saka inyaya yekuti one step forward two steps backward inotiramba inoita kuti nyika irambe iri mumatambudziko. Saka inini ndiri kungokurudzira zvangu vashandi kuti as they discuss maconditions of service ngavatarisewo zvinhu zvihombe zvinoita kuti macro economic situation yedu improve kuitira kuti tiende mberi senyika.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura naBlessing Zulu parunare muHarare. Mumiriri weManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Lynette Karen vanoti vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashani emvura ecyclone Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yadarika sezvo pasina urongwa hwati hwaitwa nehurumende kuti vagariswe patsva. Amai Karenyi vanoti chiri kunyanya kuvatambudza ndechekuti mvura yave kunaya, izvo zvavanoti zviri kuisa vagari ava munjodzi yokubatwa nezvirwere zvemanyoka. Muna Chivabvu, hurumende yakazivisa kuti yakanga yauyina nzvimbo yekugarisa vanhu ava kuitira kuti vakwanise kuzviitira zvinhu vega, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmai Karenyi.
Zvino muchimanimani zvichakangomira mamiriro akanga asiri aya ataifungidzira kuti ange apo pari zvino. Nyaya yecyclone yakaafekta vagari vazhinji vemuchimanimani. Vazhinji vakarasikirwa nehama dzavo, vakarasikirwa nezvipfuyo pamwe chete nedzimba dzavo. Mushure maizvozvo vanhu vazhinji takafungidzira kuti hurumende pari zvino inofanira kunge yakwanisa kuti iwane kuvakira vanhu dzimba dzekuti vaone pekutangira, uyewo inofanira kuramba ichipa vanhu zvokudya. Asi zvinhu zviri kushamisa zvikuru kuti kukatarisa chero muchimanimani muvillage chaimo kuna ana Garikai, vanhu vachiri kugara mumatende, mvura yaakutanga kunaya. Kana mvura ikanaya tese tozviziva kuti kunoita zvirwere zvaana manyoka, zvaana kolera. Zvirwere izvozvo ndo zvataakutyira. Tiri kurwadziwa zvezvikuru kuti nekupiwa kwatakaita nemadonors chikafu nemari, pari zvino vanhu vedu vari kushaya zvokudya. Asi tichiziva kuti hurumende ine zvimwe zvinhu zvainopota ichipiwa zvinouya towards cyclone. Vanhu vedu vari kutambura mukoma Jonga, vana vacheche vari kutadza kuchengetwa zvakanaka nekuti magariro acho haana kumira zvakanaka kuti umwe ane mwana mucheche asaa kugara mutende up to now.
Tinoonawo kuti vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo mutsaona yecycloni idai, uye panga paine urongwa hwekutsvaga vangadai vakashaya. Urongwa uhwu huchiri kuenderera mberi here kana kuti hurumende yakahupeta zviri pamutemo?
Kutaura chokwadi, hurumende haizi kubuda pachena. Hakuna chinozivikanwa kuti chii chiri kuitika. Vazhinji havazivi kuti pari zvino hama dzavo dzakaenda nemvura. Chii chinofanira kuitwa nehurumende? Zvakangonyararwa mukoma jonga, hapana kana chimiro kana paunoti apa zvinhu zviri kufamba hakuna.
Imi muri nhengo yeparamende inomirira dunhu irori, zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana mhinduro idzodzidzi?
Kune vanoverenga mahanzadi, mukatarisa tinobvunza mibvunzo kumamembers of parliament edu mazhinji, tinobvunza mibvunzo tichibvunza kumaministers ari supposed to be responsible for vanhu vakaafektwa iwayo. Asi mhinduro dzatinonzwa imhinduro dzisingatigutsi. Zvakafanana nekuti patakapedza masvondo akapera, ndakabvunza kuna minista kuti nai minista, ko zvoitwa sei? Nekuti tiri kunzwa kuti kune chikafu chinonzi icho chakatosvika pakuexpire, vanhu vemuchimanimani vasina chokudya. Ndikabvunzazve ishu yekuti mubhajeti maita mari yecycloni, mamajors ndeapi amuchaisa kuti zvinzi mari iri kuuya towards vanhu vemuchimanimani yaitwa accounted for? Nekuti iripo yacho yakambouya, accountability haisi kuwanika.
Saka makawana mhinduro here?
Mhinduro dzavanongotipa ndidzo dziya dzisingatigutsi. Tichava tichiisa mamajors ekuti zvinhu zvichengetedzwe, chero iye member of parliament wekuchimanimani east aatozivivo kuti chakazosvika pakuexpire zvaita sei. Zvorewa kuti ari kurudyi haazivi chiri kuruboshwe. Kureva kuti hurumende yedu is not even coordinated kune vaya vari kutaura zvinhu zvecycloni uye nevaya vari kugadzirisa dambudziko remuchimanimani.
Avo vanga vari mumiriri weManicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation, amai Linette Karenyi vari parunhare kwaMutare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose.
Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vari kuchema-chema kuti mombe dzakawanda nezvimwe zvipfuwo zviri kufa nechirwere chechikwekwe chinonzi January Disease. Bazi rinoona nezvepfuwo reDepartment of Veterinary Services rakaudza bepanhau reHerald kuti zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvafa nekuda kwechirwere ichi, icho chinowanzotanga muna zvita kusvika muna kurume. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa.
Takata dambudziko chirwere chinonzi January Disease. Chirwere ichi chinokonzerwa nezvikwekwe zvitsvuku zviye zvinoenda pasi wemiswe wemombe nemunzeve. Pachirungu tinoti mabond legged ticks. Ndo zvinoparadzira chirwere ichochi. Dambudziko nderekuti kunyanya zviri kuitika mumasmall holder, muma-A1 nemamisha mucommunal area. Munzvimbo umu varimi kare pasi chigare chaiko, varimi vaiziva kuti mombe dzaenda kudhibhi. Dhibhi mushonga waibva kuveterinary. Saka tisinuyo payanga yamira kushanda varima kuti vachikwanisa bacho kuzvionera vega. Hatisa vaifaindi kuti kuma-A2 ndokonaisikira hakuna problem iyoyo. Problem ikuwanika kwavajaira kuti dhibhi ritinaro ichirwa plasi waitewo mutemo mombe dzaitewo makwa kuti kadhi rako parama pasina kudhibha here epi mombe ichefana kudhibha. Saka kusasungwa kwemutemo iwoyo kungoregerwa uchingofa wega mutemo iwoyoyo ndo zvimwe zvapara chirwere ichi, nokuti mumwe akadhibhisa mumwe oregera chirwere chingoramba chiripo. Saka kuti zvipere kudzosera zvanga zviripo kare zviye, mari yowanikwa kwainobva mombe idzi, dzimwe dzinokamwa dzimwe dzoenda kunyama. Vanotenga vacho kubvisawo levhi, kuita kuti kwamombe kubviswa levhi zvinoenda kuchengetedza mombe idzodzo. Madhibhi nyaya yemadhibhi aya amutswe Yana mdibishi waite mazuruta mazarao. Makata haishimakwa mwombe gaega. Ite mekusha uri ya dipa. Hali shino. Zagangore gerwa. Munangaa suone ele. Saka wali mungu wangu mungaka suone lao. Niki chua kasa suone lao. Siwecha chanko kapa niki jo. Mwombe kyo faba jisakana. Tuwa sakana zakatalo. Chiri wele. Chikura ya mwombe zakawandwa chisikafano ura ya mwombe ito. Chukuri mdibisha mwombe chete.
Izvi zviri kureva kuti mushonga wacho wekudhibhisa uri kudhura zvekuti vamwe varimi vadiki vadiki havakwanisi kuutenga.
Ya, nemafiga taitaura kumbeu nekufedzeredza aya. Zvinongofanana kuti mafiga aita akura. Saka munhu akaita kutenga dhibhisa zvinoita $700. Ari vanhu yawandisa regandi zvirege. Inyaya yekuti yandati yekuti US dollar neinterbank iyo inoti vhundutsei. But tikatarisa ukoshi. Wemombe tiri kufai dzodzo nemari inodiwa kutengedza mombe dzodzo tikurudza zvakanyanya selekse nyika saka dabu dziro rida kutorwa senyika iyi tatorwe sekuti murimi 11 nyika ngaiti titore zvaimwezera kuda kare kare zvizvi nekuti mombe inodzironzi national head mfumo wenyika unoverengera mombe dzatinana odzo directly murimi atengedza mombe yake ndiarona mari asi inational head saka pada kutarisa kuti titase senyika kuti mombe dzedzedu tikareka dzichifa varimi vadiki vashandisa mombe dzokurima Walokama mkaka, zoetela utano wao mumuri mao, antengesa domo ni maskuru fizi, domo ni mani yoku ya lama nayo, taka zikafa, tatapeza tuwa walimu waiti wa rombo, mkuti walimu edu wa diki, mwombe ndo pangira o, tia inflation, taka wano mfana utu nyika, iwa batire, tuwasa laskuru mwombe itoki.
Mubvunzo wekupedzisira ko kushaikwa kwemafuro kuri konzera matambudziko akaita sei kune dzimwe nzvimbo panyaya dzezvipfuedzi.
Mafuro kune nzvimbo dzaanoshaika ikoko ana region 4-5 kunyanya muchirimo. Zvinongo ndikati kana tikasangana negoresa unaya mvura zvakanaka. Ende zvakuyadza kuti ichokwadi chete kuti makore mazhinji mvura haichanaya zvakanaka. Makore akawanda chaiwo mvura haichanaya zvakanaka. Makore unaya mvura mashoma. Saka zvakutotaura kuti tifanira kuti tizive kuti isusu mombe dzedu dzataifungwa dzedu dzinokwana pehekte. Tochiramba takadaro here kana kuti kwete. Bhozi area yana kumashona redu region 3 chikwidza kusvika ku1. Hakuna dambudziko remafuro ikoko. Kuratowanisa mafuro bhozi. Nguva yemoto iyeye ndokunoita zvokuti dhu. Kunoita masora akawanda kutore mombe shoma. Saka kwacho kune mombe ikoko ndokune dambudziko remafuro bhozi ndokusikanyanya unaya mvura. Asi gore raonekwa naya mvura zvakakwanawo. Dambudziko remafuro hari wanzowanika zvakaita muchirimo kana vanhu vapisa. Hatadza vaigara mvura yanaya zvakanaka. Vanhu vaine mombe zvinoenderana neyatori pachirungu carrying capacity. Hakuna dambudziko iroro.
Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare. Yashika nguva yekunzwa mameseji enyu makatumira kuhama neshamwari. Mazuva ese aya tange tichikukurudzirai kuti mutitumire mameseji enyu kuhama neshamwari panguva ino yezororo reChristmas. Makatumira mameseji mazhinji uye achiri kungouya. Kunyangwe hazvo Christmas yapfuura, tichaedza kushandisa atingakwanisa kushandisa.
Pazuva iwe Studio 7 ndinoitwawo baba vamazvi. Ndiri kuno South Africa, ndiroda kukwazisawo mwana wangu Mazvita kuboera kwachapanduka uko. Ndikukwazisazve mwanasikana wangu Shande. Ndiri kukwazisazve baba vangu namai Livingstone Panla kuchipinge vamusika vanhu vamuumbe uko. Ndiri kukwazisazve vana mukoma vangu vanoti John, Blacksmore, Patrick, Noah, David Panla, hlanganai Panla. Vamwe vese kwapanda ndinoti kwazwai. Ndinoda kukwazisa zveyambuya mbuya vangu amanhidza muumbe. Ndinoda kukwazisa zve mbuya vangu mbuya mangenge anyamutambe.
Munofara here, munofara here vashamarari weStudio 7, vateveri weStudio 7 mese munofara here? Ndinoti Christmas, Christmas box. Tifari netariro, tipinde mugoredzwa zve tese tiri vapenyu. Zita rangu ndini Romeo, Romeo Tega Mapfunde. Ndoda kukwazisa mhuri yangu, sisi wangu Chido, Ilen, Evelyn, Yvonne, Barbara. Ndichikwazisa mhuri yese, vana mai guru vangu, mhuri yekwa mai guru mai Rei, yekwa mai guru mai Wendi, yekwa mai nini Yabani Keni, Bani Benji, Muridzese, ndoku kwazisai, Mandara, Mbare, Mavuku. Ndoku kwazisai, nchiti munofara here hama dzangu. Zati tinde mwari, watichengeta gore rese kusvika patino budirira.
Pa Studio 7 magadiko ndinoitwa baba Prudence ndiri pana apa pa Pretoria. Ndichikushuvirai kupinda mugore dzvara takatarisa 2020 nemufaro. Tichitenda mashoko news dzamunotipa zuva rimwe nerimwe dzakatinakira dzatinofarira dzine chokwadi nechekuita muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Pamushamarari ndokumbira mundikwazisirewo mhuri yangu kuchipinge kwahakwata amai Prudence nevana vangu vese pamwe chete nababa vangu namukoma wangu Semu baba Crashers muvafarise zvisingaiti mutini ndinofara ndinovashuvira zororo rakanaka.
Ndinoti kazuwai kazuwai veStudio 7 vanotumana nyika ose ndinoti kazuwai. Ini ndinoda kukuru ndinodawo kungomhoresawo hama dzangu dziri mukati menyika yeZimbabwe. Muri wose kwane mutenzi kubva Mutare kusvika kunyanyadzi. Ndinovakwazisa wose ndichiti kazuwai iwai nezororo rakanaka. Ndichimhoresazvewana nemutenzi vari kuinyanga. Ndinovamhoresazve ndichiti kazuwai mose iwai nezororo rakanaka uye muve negore dzva rinofadza. Mwari watitungamire pazvose zvatichaita. Tinotenda nemiwose vashamarari wedu munotipa mazwi anonga achiitika mukati menyika. Zvo zvakakosha kwatiri, saka tinoti waiwo nezororo rakanaka mose muchengetwe tigosangana zegore rinouya. Mwari wanesu vachimuchichikondinya nekutipa zvimazwi.
Makadii zvenyu weStudio 7? Ini ndinoitwa Maidzitsi ndiri kutaurawo ndiri muDurban. Ndirikudawo kukwazisawo hama dzangu paholiday inoiyi. Chekutanga ndinokwazisa vandakagara navo pano pamba. Ndinokwazisa mwana wangu maJaden nemukwasha wangu baba Jaden naJaden naMason naEve namunoti daishe. Ndozoti kuZimbabwe ndinokwazisa mwana wangu wendinatakudzwa ndinokukwazisai ndichiti happy happy. Ndozoti kumusha ndinokwazisa mai vangu mai love mugunyanja nemhuri yavo yose pamusha wavo. Ndinokwazisa vese vekwagunyanja ndichiti makadii happy happy. Ndinokwazisawo sisi wangu maitatenda nemhuri yavo ndichiti happy happy. Ndinokwazisawo mwana vangu maikeri mukombero ndichiti happy happy. Privi mwana wangu anorwara ndikuti muka upore mwana wangu happy Christmas.
Makadiko makadiko ana mukoma Jonga kandimire vana mukoma tanonoka rwande nana sister Mavelasi kuti rakadiko basa nayo Studio 7 inodai kuti panhau dzakasiyana siyana. Isu zvedu tinofara tiri kuno zvedu South Africa uko. Tanga ndinodawo kumhoresa hama dzangu dzinosanganisira idzo vanatsano vangu baba atatenda kwanhema vari muchiredzo mumutsovani ndichiti makadiko tsano. Natsano vangu Faustino makadiko zvenyu. Ndichiri momo zvakare muchiredzi ndoda kukwazisa futi mukoma wangu Clemenzi anoti baba Bhuli nemhuri yake ndichiti makadiko ikoko kuZimbabwe. Zvikuru tinofara. Ndobva apo ndoenda kumarine kwangu kwadzuru uko kumanjerenje ndomhorosa hama dzese dzekwadzuru. Ndobva ndadzika futi zvokupabenzi ndichimhorosa vakomana vese vari ikoko ndichiti yakadiko Christmas happy happy. Ndobva ako ndoenda kune dzimwe hama dzese dzakatekeshera Zimbabwe yese ndichiti makadiko hama dzangu ine zvangu ndinofara ndiraiti nekuno kwakanaka uku. Rakadiko zuva ratiri kungodai kunzwa kuti zuva riri kupisa uku ndisingakanganwi kumhorosa mai vangu mbuya vadhumi vari pamashoko apo. Ndobva apo futi ndoenda pachinorumba pana mbuya nhema mbuya masikati vari ipapo ndichivamhorosa zvakare ndichiti makadii mhai kusanganisira nevamwe vese vanondiziva happy happy Christmas atenda zvangu.
Thank you.
Ayo mameseji eChristmas amakatitumira chienda kuhama dzenyu dzakasiyana siyana. Tinotenda zvikuru nemameseji iwawo. Tinokukurudzirai kuti murambe muchituma mameseji enyu muchitiudzawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tumai mazwi enyu pa WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kanonakidza zvikuru mambo duterere mweya ndisesekedze sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varayiridzi reprogressive teachers union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachitangidza kuita basa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashanu emvura ecyclone Idai vari kunzi vakatamba zororo rekrisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana nezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January disease. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soko isika tise.